ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Panguva ino tanga takatarisira kuti hurumende deichiita matano okugadzirisa mabenefits anoenda kuvarairi anoita kuti vakwanise kuattracta vabuda munyika kuti vadzoke vazovandudza education system yedu iri kuramba ichiputsika gore negore nenyaya yevarairidzi vasingagutsikani.
Hurumende yanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo.
Chiripundi chekuti hurumende yedu ejonga inobata-bata kwese kwese kutransport iriko, kumagetsi variko, kupfungudza variko, vari kunyakuwanza tunyaya-nyaya. Ndendo hurumende yedu iri hurumende inonzwisisa magariro evanhu muchekerere mudemokrasi mufree market. Vairegerera vanhu vachiita zvinhu zvinofambira nhau zvinogadzirisa upenyu hwavo vari vega. VamaZimbabweans tine ugwaru nechere chokuzvigadzirira transport yedu, ivo ngavangoita mitemo chete.
Hurumende yakanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo.
Ticharamba tichienderera mberi kusvika zvose zvagadziriswa sezvamakazviunira. Nhau yezvekufambisa yakagadziriswa, asi hatisi kuzomira nekuti patine zvimwe zvisati zvagadziriswa. Makaona mukuru wenyika achitaura pamberi pechivhitivhiti chenyika vachitaura nhau dzezvekufamba. Izvo zvakazoita kuti nhau dzezvesupuko dzibviswe, padzoswe mifambiso yakanaka inokwanisa kuti vanhu vese vatakurwe.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko nezuro vakazivisa nezvematano ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti richaramba richinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvevadzidzi zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti memorandum of understanding munyaya dzezvedzidzo kusanganisa kuchinjana nyanzvi nevadzidzisi muzvikoro zveprimary nesekondary. Vachinyora paTwitter pavo nezuro Manheru, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati nyika mbiri idzi dzakabvumiranawo kuchinjana varairidzi nevadzidzi. Mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe vachionazve nekuunganidza varairidzi pasi pesangano reTeachers Can't Breathe Movement, muzvare tafadzwa munoda wafa, vanoti havanzwisisi zviri kuitwa nehurumende zvikuru sei sezvo vadzidzisi vemuZimbabwe vari kubuda munyika kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa, Rwanda nedzimwe nyika dzakapotedza pamusoro pemioro mishoma. Muzvare munoda wafa vanoti varairidzi vemuZimbabwe vanoziva basa ravo zvikuru, izvo zviri kukonzera kuti dzimwe nyika dzivatore, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvunhu pakati payo nevarairidzi ichiziva kuti ine vadzidzisi vanoziva basa ravo kupfuura vekune dzimwe nyika zhinji.
Panguva ino yatiri sevarairidzi vemuZimbabwe, tinosuwa chaizvo kana tichiona chibvumirano ichi chaitwa nenyika yedu neSouth Africa kuti vamwe varairidzi vange vachienda kuSouth Africa. Tinoona kuti isusu muzvikoro kuya kwakaita new curriculum kwakaratidza kuti teacher people ratio inoda kuti iwedzerwe kuve nevamwe varairidzi vakati wandei kuti vaiwane kubata zvakanaka masubjects enew curriculum. Uyezve panguva ino iyi sekta yedu yeeducation iri kutsvaka kuti hurumende inge ichiita zvinando zvokuti vabatsire zvichemo zvine varairidzi muzvikoro. Varairidzi vari kuchema nemaconditions of service zvinosanganisira muhoro wavo uri kuramba uchidzikira zuva nezuva nekudzika kuri kuita Zimbabwe dollar.
Zimbabwe haina vadzidzisi nezvirongwa kana kuti infrastructure zvakakwana here pari zvino, tichiona hurumende ichikoka vadzidzisi vekune dzimwe nyika? Imimi sevarairidzi munozviona sei, munofungei nazvo?
Pare zvino varairidzi vari muno muZimbabwe vagara vari kungorwisa kubuda munyika. Vakawanda vari kubuda vachienda chero iko kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakatikomberedza vachinoita mabasa akangosiyana siyana, mamwe asinei nezvavakadzidzira, zvichikonzerwa nekutambura kuri kuita varairidzi kuti vadzidzise vavo vana nekuvawo noupenyu hwakangona. Tinosuwa zvikuru kana hurumende yedu isingatori matano okuti agadzirire isu tiripo nevamwe ava vari kubuda musistimu mumakoleji, asi ivo vachitora matano okubudisa vamwe vedu.
Munoti kuhurumende pamusoro pechibvumirano chavakanyorerana neSouth Africa ichi?
Tinenge tichikumbira kuti sevarairidzi hurumende itore nguva kuti vatigadzirire maconditions of service. Atiri kuchema nawo tava nemakore anodarika maviri chaiwo tichiedza kuti tizivise hurumende kuti tinoda kuti muhoro wedu uwedzero. Tinoda kuti kushanda kwedu kugadziriswe nekuuya kwakaita COVID-19. Zvikwanisiro zvacho zviwanikwe zvinoita kuti tidziviririke sevarairidzi nevana vatinenge tinavo muzvikoro.
Tinoonawo varairidzi vomuZimbabwe vachibuda munyika vachienda kunze kwenyika, asi hurumende ichikoka varairidzi vekune dzimwe nyika kuti vazoshandira muno. Sekuona kwenyu, chibvumirano ichi chichashanda sei varairidzi vari muno munyika vasingafari nemabatirwo avari kuitwa nehurumende?
Sevarairidzi kana takatarisa chibvumirano chaitwa nenyika yedu neSouth Africa, tinoona kuti vachasara vachichema zvizvarwa zveZimbabwe, vana vemuZimbabwe, nekuti varairidzi varimo muzvikoro vagara vashoma nemhaka yokuti new curriculum inoda varairidzi vawedzera. Vana vedu vamboshaya dzidzo nenyaya yeCovid restrictions. Varairidzi vamwe vabuda munyika nenyaya yekushaya muhoro unovagutsa nenyaya yemacondition of service. Panguva ino tanga takatarisira kuti hurumende dei ichiita matano okugadzirisa mabenefits anoenda kuvarairidzi anoita kuti vakwanise kuattracta vabuda munyika kuti vadzoke vazovandudza education system yedu iri kuramba ichiputsika gore negore nenyaya yevarairidzi vasingagutsikani nezvavari kuwana kubva kuhurumende. Saka chibvumirano ichi maonero edu ndeyokuti chichabatsira zvizvarwa zvekuSouth Africa, asi isu muno muZimbabwe tichangosara tichingochema.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa vari parunhare kuCholocho neStudio 7. Kutare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro vakazivisa nezvematano avakati ari kutorwa nehurumende kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji. vachitaura mushure memusangano wemakurukota. Amai mutsvangwa vakati hurumende iri mubishi kuumba mitemo inobvumidza veruzhinji kupinda munyaya dzekutakurwa kweveruzhinji, inosanganisira kupa marezenisi kumabhazi kuti vaende munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvichabatsira veruzhinji mumadhorobha. Danho rehurumende iri rinouya mushure mekukundikana kwekambani yehurumende yeZupco kutakura vanhu paine nguva. Hurumende yakanga yarambidza mamwe makambani kutakura veruzhinji kunze kwekunge vatanga vapinda pasi peZupco. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havaoni paine chikuru chinobuda nechikonzero chekuti hurumende iri munyanya kuisa maoko ayo kwese kwese kubvira mukutakurwa kwevanhu kumagetsi kwese nekupfumvudza. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chiripundisi chekuti hurumende yedu eJonga inobata-bata kwese kwese. Kutransport iriko, kumagetsi variko, kupfumvudza variko. Vari kunyanya kuwanza tunyanyaya. Deno hurumende yedu iri hurumende inodzvukisisa magariro evanhu muchekerere mudemokrasi mufree market. Vairegerera vanhu vachiita zvinhu zvinofambirana zvinogadzirisa upenyu hwavo vari vega. Vamazimbabweans tine ungwaru nenjere tokuzvigadzirira transport yedu. Ivo ngavangoita mitemo chete. Zvino kana vachiita mitemo yekuti hakuchafambi maZupco, hakufamba maZupco, iko zvino akufamba, zvinoratidza kuti iyo yatinoti muchirungu policy consistency yaya chirwere chavanacho. Ngavaregere vanhu vaite zvinofambirana nehunhu nevanhu vanozvitonga vega. Vari kunyanya kuwanza tunyanyaya.
Asi hazvibvere mukuti vanenge vachionawo zviri kuitwawo nevanhu.
Isusi tiri kuti kana vanhu vachikanganisa mishikashika ichikanganisa kana kuti mota dzisiri pamutemo, kune mitemo yakawanda. VID iripo, mapurisa aripo, EA iripo. Ngavashandise vanhu kuti vagadzire maassociation mibatanidzwa zvipoka zvinoita self governing. Hatiti tinana law society, tinana nango, tinana architectural association, tinana medzima, maprofessions ega ega Jonga vanokwanisa kuti vazviregulate vaite maself regulation. Saka ivo ngavasada kunyanya kuda kuita micromanagement. Mitemo inotyorwa asi ngavaedze kuti vabatsire vanhu kuti vagadzire mitemo vari vegadzi maassociation kuti vanhu vakwanise kuti vazvitonge kuti varadakare kwese kwese ndozvinoita kuti vazotadza kukontrola vanhu vemishikashika.
Tichiona chiziviso chaburiswa ichi havasi kutaura kuti zvinhu zvichaitwa kutanga rini. Munofunga zvinhu zvingaitwa nekukasika here?
Chiripo ndechekuti iko zvino pagara pane dambudziko rekufamba, asi vanhu vemabhasi nemakombi vakagara vane mota dzakawanda nokuti tinokadhuziwa kuti makore makumi akadarika maZimbabweni vezhinji vakapuwa mvumo yokuti vapinze mabhasi nemakombi. Saka makombi aripo, tiripo ndechekuti ngavangoti makombi acho ngaatoenda kuID vondopiwa mitero, vopiwa maroutes sezvinoitwa kusouth Africa kuti vanopiwa maroutes. Mota dzakawandisa, nyange vakazviita mangwana kuti mota dzese dzinoti dzifambe dzichitakura vanhu dzipiwe mared number plates dziende kuVID. Zvinoitika vhiki risati rapera. Handifungi kuti chinhu chinganetsa eJonga.
Tichionawo ivo veruzhinji mafambiro avari kuita pari zvino neZupco. Zvii zvikuru zvamungatidai zvagadziridzwa neZupco?
Dambudziko reZupco hakusi kuti vanhu vakawandisa. Dambudziko reZupco ndokuti mabhasi avo mashoma. Dino mabhasi akawanda zvaide zvinganetsa. Asi kuwanda kwemabhasi eZupco hazvirevi kuti munhu wese anovati akwire maZupco. Saka ivo kana veZupco kana vaida kukukidzana nemishikashika nemakombi zviri kwavari tiri mudemokirasi. Saka ivo ngavawanze mabhasi kuita kuti vanhu vafarire kukwira mabhasi eZupco nekuti anenge ari safe anenge akati chipei. Asi kana ari mashoma vazvibatsiri vanenge vachikumanikidza vanhu kuti vavamire pamabhasitopu nepamarengi vanhu vachitadza kuenda kumba vapedze basa manheru.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vezvedzidzo yepamusoro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, rinoti riri kufara nezvavakakwanisa kuita nechirongwa chavo cheShut Zimbabwe Down chakapera nemuvhuro, vachiti kudzorwa mimigwagwa kwemakombi nemabhazi asiri eZupco ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavaichemera kuhurumende, asi vachiti panchine basa kuti vazosvika pakuti vanzwanana nehurumende mune zvakanaka, nekuti kuchiri nezvakawanda zvisati zvagadziriswa pane zvavari kunyunyuta nazvo. Mutauriri weZinasu vaLennon Muzuru vanoti vacharamba vachinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Chinhu chimwe chaita nehurumende yedu kuisa mapurisa nemasoja kunzvimbo dzatinodzidzira mumayunivhesiti makoreji edu. Vadzidzi vange vari havana kuenda kunzvimbo dzekudzidzira, vaswera vari kumamana avo nekunzvimbo dzavo dzavanogarira kana pari pachikoro. Hakuna malecture okufunda kwaitwa nhasi. Izvo chiri chino chiri kuratidza kuti tiri kutumira mashoko edu enyunyuto kuhurumende neministry inoona nezvedzidzo. Zvinodaro kuti zvinganonoka kupindurwa, asi hatisi kuzomira chirongwa ichi, ndipo patatangira apa.
Saka sevadzidzi masara mumire papi kutaura pari zvino?
Tinotenda vadzidzi vose kubatirana nenyika yose, totendawo zvemamapuka asapota nekubatirana nesu vadzidzi. Tinotaura kumhuri yeZimbabwe kuti ticharamba tichienderera mberi kusvika zvose zvagadziriswa sezvamakazvionera. Nhau yezvekufambisa yakagadziriswa, asi hatisi kuzomira nekuti pachine zvimwe zvisati zvagadziriswa. Makaona mukuru wenyika achitaura pamberi pechivhitivhiti chenyika vachitaura nhau dzezvekufamba. Izvo zvakazoita kuti nhau dzezvesupuko dzibviswe, padzoswe mifambiso yakanaka inokwanisa kuti vanhu vese vatakurwe. Icho chinova chinhu chakazouya mushure mekunge taita call out nhau dzezvechirongwa ichi chanhasi cheshutdown. Asi sekuziva kwenyu, urongwa uyu hwakabva kubva kunesu vadzidzi tichidedzera kuvharwa kwezvikoro zvose zvichiburikidza nekukwidzwa kwanga kwaitwa mafees ezvekudzidza.
Saka tingati chirongwa ichi chasvika kwamvura yacheka makumbo here, kana kuti chichiri kuenderera mberi?
Yanga iri hondo yemafees yakazobatanidzira dzimwe nyaya dzinosanganisira mihoro, dzinosanganisira zvekufambisa, zvinosanganisira zvakawanda wanda zvinotikanganisa sevadzidzi indirectly or directly. Saka tichiri kuenderera mberi, zviri kufamba zvakanaka, hakuna mhirishonga iri kuita, asi tine tiri kungoita challenge imwe kuti hurumende iri kusvikidzira vadzidzi vari mumaprovhinsi akasiyana siyana, zvikuru sei vanomiririra boka reZinasu vari kuvhundutsirwa nekutyikidzirwa. Asi tinoti hatiwirirani nazvo izvozvo. Vadzidzi ngavasavhundutsirwa, vadzidzi ngavateererwe, vaitwe zvavanenge vachida, zvichomo zvavo zvigadzichiwe vagopiwawo mukana. Pari zvino ndo zviripo.
Avo vange vari mutauriri weZinasu vaLennon Mazuru vachitaura vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday nyanzvi mune zvemutemo dzinoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekurambidza mabhanga kupuretesa mari hazvisi pamutemo. VaMnangagwa vakataura izvi nemusi weMugovera vachiti ndezvimwe zvezvinhu zvavari kuita kusimbisa dhora remunyika. asi nyanzvi mune zvemutemo dzinoti mabhanga anogona kusatevedzera zvakataurwa izvi nokuti hapana mutemo unovamanikidza kuita izvi. MuNewsday makare ZANU-PF inoti vechidiki vebato iri vachangosarudzwa pakupera kwesvondo vachaendeswa kuchikoro chebato iri cheHerbert Chitepo School of Ideology kunovagadzirira kuti vakwanise kutsvakira bato reZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. NewZimbabwe.com rinoti kusvika pari zvino gore rino vanhu vanoita 60 vaurawa nenzou munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mama Vaza, musafunga kuti muri kutaura nevanhu vasina zvavanoziva. Iye muri kuAmerica isi tiri muno muZimbabwe. Musatinyepera. Ugokwe Mount Darwin upi kumareserva tine migwagwa yakafa, haisi madhorobha. Iri kuurani MDC remezeni kana kuti ZANU-PF. Yefeli yezegavhumendi manoti adza, kwete zvokudongozodzira vanhu. Kana matadza mairi matadza, tione kuende mberi.
Ya ava munzora vanorasika, vanotora zvinhu zvevanhu ngechisimba kutora kuba unogona kuba ukabudirira. Chinonesa ndechekuti ukabira munhu hauna kuba zvino zvaari kana kuba simba rinoita kuti akwanise kuwana zvawaba. Unongomubira zvaaunganidza but maari zvinoita kuti zvaaunganidza zviuye kana kuti aunganidze haukwanisi kuzviba. Saka vakarasika ngavatoita kutoba mukomana wacho kana zvaibika vaingochinja kuita iye chamisa chete ndokuti vakwanise kuwinawo kana kuona vanhu, kwete pasina izvozvo vangaba vakadini vatazvishandi.
Makadi pastudio 7 tinotenda nenhau dzamunotipa, asi chinohwa nechatoda kuyeuchidza navane Zimbabwe kana vose vakateerera pasi rino muno muZimbabwe nyango kunze, panyaya dziri kuitika panyaya dzepolitics uyezve nyaya dziri kuitika muzano. Nyaya yavakatanga yekuti one center power ndoiri kuuraya, one two vari kushandisa mauto because vakashandisa mingiri mutemo wekuti one power center. Zvimwe zvataura napurezident nyango kumauto, mauto hafani kupinda mune zvematongero enyika kana polisi chaiyo because that is security yenyika. Asi pari zvino tiri kutoona kuti security yenyika chiri kushandisiwa zvacho zvavari kufanira kuchengetedza ndo zvavari kunzi ende munoparadza. Saka zvinobatsirei? Tibatsirewo ipapo. Chechitu chinokumbira purezidendi wedu achamisa kuti mhando iyo yanga yambopanduka iyo yaakuzodzoka mudhuze yaone ngatingwarei ipapo because vazhinji vanogona kusaita vimbo nemi nenyaya yemunhu auya mudhuze menye akakonzeresa zvatiri kunetsikana nazvo vanhasi apa tiri kuita mabyelection nekuda kwemunhu iyeye anenzi tokuzani kupa. Saka ipapo ngatichenjerei, ngatisamupe chigaro padhuze nesu kana kumupinza muhomwe sezvatiri kuita izvi. Ndatenda.
Hey, mamuka sei Zimbabwe yese, mamuka sei kupa Studio 7. Ndiri mukomana ndiri pano paSouth Africa apa. Tinoti nhasi ndiro zuva chairo chairo kwete reshutdown, asi izuva rekutosunungura nyika. Zimbabwe yagara yanga itori mushutdown. Mavanga matanga titori senyika ndo mamuri mushutdown because makambani ari kuvhara, hakuna mabasa, masalaries ari kuitwa shutdown, maopportunities ari kuitwa shutdown, zvikoro zvakatoitwa shutdown nokuti mari hadzibhadhariki, zvese zviri kudhura, mashops akaitwa shutdown because hazvisi kutengeka mumashop. Saka handioni zvakanaka.
Mangwanani vana vemhuri yeZimbabwe, ini ndeitwa T1 ndiri kuno kuSouth Africa. Ndakutaura nyaya yevakuru avo vana vogara vaita zverusha vachema neekonomi. Ekonomi yeZimbabwe yangakone kuwakapa kuti nguva yekuti vaone kuti nyika yakamira sei havana. Nguva yavo zhinji ndezvibhakira yevhayorenzi yongotocha vanhu kusunga vanhu kuteura ropa revanhu ndokunoperera nguva yehurumende iri kudhonga kuti vavone kuti vanhu vari kutambudzika pane zvipi nezvipi havana chavo kungotaura kuona kuti uda kusimudza musoro kundiani kuteura ropa mateurire vanoita ropa zuva nezuva yegwa kuri kusimudza ikonomi hatingadai tavakuresa Zimbabwe ingadai iri kuresa asi hapana chavo kutobva nokuparadza chete kubva nokuparadza
apo parisei pastudio 7 apo parisei aiwa tiri kutsudzura tiri kurova vanhu tiri kurova vanhu funga vazanupiefu ari kuzoona kuti aiwa tiri kurohwa triple c iri kutora masitsi iri kutora masitsi aiwa tiri kurova tiri kurova baba vari kuzofunga muri kuzoona weikoko kuti aiwa swisi iri kupinda iri kupinda kabato kanyowana ako kari kurova kari kurova zanupiefu gore rino ndogore rari kupedzera kutonga aiwa sisi baba yatora chimuti yatora chimuti kwese kwese yakuzikanwa tiri kurova tatenda zvavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza vatori venhau nezuro kuti kusamira zvakanaka kwakaita nyaya dzezvekupfumi munyika kwakakonzerwa nedenda recovid-19 uye nehondo iri kurwiwa pakati peUkraine neRussia. VaBiden vakati kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ndicho chinhu chavakaisa mberi kwezvimwe zvose vachiti mhuri zhinji muAmerica dziri kuomerwa zvakanyanya. Panyaya yeUkraine vaBiden vakati vanotyira kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havana nzira yokubuda muhondo yavakatanga neUkraine iyo yava nemazuva makumi manomwe nemanomwe 77 days.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yakanyorerana neSouth Africa chibvumirano chekuumba hwaro hwekushanda vose kana kuti Memorandum of Understanding munyaya dzezvedzidzo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko nezuro vakazivisa nezvematanho ari kutorwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko rezvekufambisa kweveruzhinji. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti richaramba richinetsana nehurumende kusvika zvichemo zvevadzidzi zvagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.